A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 22nd November 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the situation obtaining in Zimbabwe following the resignation of President Mugabe from power.
President-elect Mr. Emmerson Mnangagwa, who had fled to South Africa following what he says were threats to his life, is expected to be inaugurated on Friday.
Although there are some misgivings about Mnangagwa by some people who say he has been part of the system for a long time, despite that, there was a lot of excitement when he landed in Zimbabwe this afternoon and addressed an ecstatic crowd.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe and some parts of Africa on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz a short wave Monday through Friday at 8 p.m.
Nguva diwa vatereri nevatariri nguva yamaya makamirira yasvika yechirongwa Diaspora Live Talk Forum tinge tichitaura nezviri kuitika mudiaspora asi hatitarisi mudiaspora chete nemi vari kuZimbabwe nezviri kuitika kuZimbabwe teichingozvitarisa sezvikuru nhasi tiri kutarisa zviri kuitika kuZimbabwe uko mutungamiri mutsva akasarudzwa nebato rezano PF vaEmmerson Mnangagwa vasvika munyika vachitarisirwa kuti vachagadzwa nemusi wechishanu kuti vange vachiita mutungamiri wenyika zvichitevera kusiya chigaro kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro. Izvi zvinhu zvanga zvichinzi nevanhu vakawanda zvanga zvisingatarisirwi zvakaitika zvekuti vaMugabe vakataiwa ndaakusiya chigaro changu. Asi vakuru vanotika chisingaperi chinoshura zvakasvikawo pakuguma nezuro. Vazhinji vakutarisira yavari kuti New Chapter kana New Zimbabwe kubva kuna vaMnangagwa kana vakanga vazogadzwa kuve mutungamiri wenyika. Ndiwo zvatenge chikurukura nhasi pano kuti zvii zvamunotarisira zvikuru imi muri kunze kwenyika. Nokuti tinoona kuti vazhinji venyu vanga vachichema kuti hurumende yeZANU PF iri kukumbunyikidzira ikodzero dzenyu zvikuru panyaya dzekuvhota muri kunyika dzamuri. Zvinonzi nebumbiro remutemo ikodzero dzenyu asi mamuchitadza kuzviita. Ndezvimwe zvezvinhu zvatei chikurukura kuti mungatarisira here kuti pane shanduko ingaitwa kana vaMnangagwa vave kutonga kana kuti zvinongoramba zviri zvimwe chete sezvo bato riri kutonga ringe riro rezano PF. Pindai muchirongwa tinzwe pfungwa dzenyu, Chris.
Yebo kambe Jonga, namhlanje ke kuhlelo lwethu lweLive Talk Diaspora Forum sixoxa ke ngokwenzakala eZimbabwe kulandela usuka embusweni kukamongameli Mugabe obesebuse okweminyaka engamatshumi amathathu lasikhombisa 37 years. Usuke ke izolo ngemva kokuba ibutho belingene lamhluthunela intambo zombuso lanxa lona ibutho belisithi hayi elikwenzayo ayisikho ukuthi limhluthunele umbuso kodwa lifuna nje ukuthi likhangele labo abaseceleni kwakhe uMongameli Mugabe abathi bona bayisigelekeqe baya abathembeki njalo yibo abenza ukuthi kungabi lenhlala kahle elizweni leZimbabwe. Siyazi ke ukubana bakhona abanye abafana labo Professor Jonathan Moyo labo Xavier Kasukwere kade ucatshangela ukuthi hayi yibo abachiwo ngelibutho kodwa ke kuthe ngokuya kwesikhathi sabona ke la uMongameli Mugabe engomunye osefakwa amandla ukuthi asuke esikhundleni wasuka sikhangela nje okwenzakalayo ikakhulu lamhlanje. Siyabona ubana umnumzana Emerson Mnangagwa okhangelelwe ukugcotshwa ukuthi abe ngumongameli ngolwesihlanu ufikile elizweni lapho obekugcwele abantu abaningi kakhulu bamthabela laye wasefaka nje ngamafitshane ukuthi kuyini obekwenzakala okwenzakala empilweni yakhe lapha athi khona wafakelwa ichefu ipoison siyakwazi le egwanda laphana ukuthi wathi semhlanganweni waba ngumuntu ongani kasezwa kuhle wazwa thathwa i-helicopter wasiwa esibhedlele South Africa kodwa lamhla ufikile nje wachasisa konke khona lokho jonga
We heard when he addressed the crowd at the ZANU-PF headquarters he appealed to Zimbabweans to come together and work for peace and he also said that he will be looking at the creation of employment jobs and economic growth. He also talked of cooperation from neighbors and well, his emphasis was on the economy. He thanked Zimbabweans for their courage in what they did to make sure that things change in Zimbabwe and that President, former President Robert Mugabe managed to succumb to that pressure and left. And he said he's waiting for a new beginning, which is a new democracy and a new democratic Zimbabwe. And he's expected to be sworn in on Friday. Ongo tirikuta urapanyaya kuti vamunangagwa vakumbira kuvana veZimbabwe kuti vabatane vashandire nyika murunyararo. Vataurunyaya kuti vachaona kuti mabasa awanikwa amutswa muZimbabwe. Upfumi hwenyika hutange kukura. Vataurunyaya kuti vanofanange pachidzidzanwa nenyika dzakakomberedza Zimbabwe ukama uchinakurudzwa. Asi chikuru chavanga vachinyanyo pikisa kana kuti kutsinira inyaya yeikonomi yeupfumi kuti unofanira kunge uchigadziriswa vatenda zvisaro zveZimbabwe nechivindi chazvakaita mukuona kuti zvinhu zvashanduka zvakamanikidzwa vamugabe kusvika vasiye chigaro hombe nyaya vataura ndiye utongo hwejekerere asi tinenge tichitarisira kuti zvinhu zvavanenge vasingazungonzi zvakapirira pamuromo zvinhu zvinofanira kunge zvichizoitwa tinotarisira kuti vachagadzwa kana kutoreswa mhiko nemusi wechishanu kuti vange vave mutungamiri wenyika mutsva ndo nyaya yezvimwe zvezvinhu zvatinge tichikurukura nhasi tarisiro yenyu kubva mune zvose izvozvi Chris
Yebo, Jonga, yes, like Jonga is just giving us a brief of what the new president, the president-elect, Mr. Emerson Mnangagwa said. Perhaps we can just have a few minutes of what he said in his own words. Let's take a listen to what he said.
Days ago, I received a letter firing me from government of the Republic of Zimbabwe as Vice President. Within 2 hours, I was informed about plans to eliminate me. Then I did that on the 12th of August this year, I was subjected to poisoning which resulted in my being airlifted to South Africa. And again, I thank you, the people of Zimbabwe, for your prayers. I survived that poison. This time around, I say to myself, I should not wait for them to eliminate me, but let me go out and with you, the people of Zimbabwe, the people of ZANU-PF, make your voice be heard. Today, this is me. feel so humbled that we have remained here until this hour at our headquarters, waiting for me that you see me and I see you.
That there was the voice of the president-elect, Mr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa. He was addressing a crowd that welcomed him. I'm not sure if it was
at the ZANU-PF headquarters.
Oh, that was the ZANU-PF headquarters. Okay. Anyway, without much further ado, we have our first guest, Mr. Dan Moyo. He is the chairman of the MDCT. That's the main opposition party in Zimbabwe. And he is the chairman of the North America province. Welcome to the show, Mr. Moyo.
Thank you for having me, sir.
Yes, Mr. Moyo, there was jubilation, and I, you know, from what we're seeing, the pictures that we saw and the videos, it was like, you know, back to 1980. How did you feel when you heard that President Mugabe, after 37 years, has finally succumbed to pressure and resigned?
It was really with jubilation to know that finally the tyrant, the dictator, the murderer has finally been forced out of power.
Oh, Mr. Moyo, sorry, I'd like to, you know, we have heard those allegations, but they were not proven, so we won't, you know, go on air with those allegations saying that he is a killer and all that, a murderer and all that. So anyway, you can continue.
I beg to differ, Mr. Kande. Even the United Nations knows about the Kukura Wundi. The Catholic Church did a very well thorough study explaining that the soldiers under Mugabe's command murdered over 30,000 people in Machiavelli land. So for you to say that these are allegations, I disagree completely with you. They are not allegations, they are fact.
Okay. Yeah, Mr. Moyo, you know, we happen to have another guest, Mr. Thomas Mafumo, and he has other engagements. So we will come back to you as soon as we finish with him. He's here with us for just 2 minutes, if you don't mind.
I don't mind.
Okay, thank you so much, Chonga.
Mafumo, tunakutambira pachirongwa. Tinotenda hedu kunoziva kuti mune zvakakubatai zvakakosha asi makwanisa kuwana nguva yekuuya pachirongwa. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro pechiitiko chakaitika nezuro kumusha netarisiro iri kuitwa nevanhu pamusoro peremangwana reZimbabwe.
Ini ndangoti kana zvakaitwa nemasoja vana General Chiwenga zvakanaka kana vachiitira vanhu vasazvizvo kwavasangavarege kuonekwa vakuti zvavaita izvi vazviitira ivo. Kana vaitira vanhu, ruzhinji rwevanhu, chinodiwa kubatanidza vanhu. Zvese izvi zvataka tichingoita tichingoti henzi pasina nidi pasina nidi, ngazvipere. Vanhu vamwe chete ava vamuri kurwisanisa muri kupaudzisa. Vanhu vamwe chete zvavari vanhu vamwe chete vanoda kuti vabatanidzwe. Kubatanidzwa kwacho munhuko vanotoda kuto vanoda kuningi leadership inovabatanidza ichivataurira kuti ngatibatanei, ngatidananei, vati vakei nyika tiri pamwe chete, takaisa musoro pamwe chete. Kana vaitira vanhu zvakanaka, asi kana vaizviitira ivo hazvina kunaka.
Saka mungatarisira here shanduko pana vamunangagwa toti ndo vazogadzwa kuita mutungamiri wenyika, tichitarisawo vaMugabe tichiona kuti ibato rimwe chete rezano PF?
Vangangoita zvavo kaningi for the time being, but tinoda kuona kuchizoitwa my elections aya avaitaura aya. Isu hatisi kuda kuti isisu vagare ipapo vozonzi vaakugara makore vari ipapo. My elections aya ngaangoenda semarongerwo azvanga zvakaitwa. iyo watora chinzimbo chemunhu anga achapinda futi muma elections saka ndiyo akupindawo muma elections saka toona kuti vanodiwa nevanhu here kana vasingadiwe nevanhu ndo vanhu vanenge vataura ka ndo voice revanhu ka toda kuti tinoda munhu anobatanidza nyika isu hatisi kuda zvedynasty aiwa zvokuti pati imwe chete inoramba ichingotonga todowo dzimwe patiwo dzimbotongawo idzi ndo inonzi democracy handidi
ko vamwe vari kukurudzira kuti paumbwe hurumende inofanira kubata matomu inosanganisa mapoka akasiyana siyana muzimbabwe munoonawo sei kurudziro
iri zvakanaka hazvina kuipa but at the end of the day ngakuve nemaelections vanhu vagosarudza munhu wavanoda vasaitwe zvokuimposwa munhu kunzi hanzi uyu ndiye haleader wenyu hazvisirizvo zvatiri kutsvaga
aiwa tinotenda zvikuru vamapfumo nekuwana nguva yekupinda pachirongwa.
Can I just ask a quick question, Dr. Mafumo, before you go? Any plans of going back to Zimbabwe soon?
I'm keeping my fingers crossed. I want to go back there soon, but I'm keeping my fingers crossed. I want to see what direction the country has taken. If it's a positive direction, I'll go back home.
Thank you so much. Kana ma kwanza yenyu kunge ma kuyodakuenda munoenda yenyu to Dr. Mafumo.
Aiwa tinotenda.
Thank you so much. Christine muteereri mukuru we Studio 7 Donald Mamboma ari parunhare muchingamidze.
Donald, welcome.
Mukoma Grizi makadiko na mukoma Jonga.
Tiripo
tiripo
na korokoto ikaitsa
aiwa tozoona mwana kufamba kuti idera here kana kuti anofamba
ya ndinokuti kokongo tenda mwari nechechinzi mochidano chatsakuto tikaipapo kwakuri izvi kuti ofika kwatakaita ipapa chero tikazo kanga ndiyo ari pamberi apa zvi kuti ongosvika kwatakaita ipapa ndapo haukutenda chaiye
saka zvi
ndamugabe vangabvara vapenyu pachi official
ndizvii zvamungaudza vana vezimbabwe asi redhio yenyu iri kubva yadzoka zvakare munzwika munzeve dzedu chititaurai kutiwo imi zvii zvamuri kupa vana vezimbabwe kupinda kwamaita muchirongwa mukana wamawanawo
inhangu zvandidangotaura ndepekuti zvaitaurwa navamapfumo izvo ndo zvandidangotinzira kuti kuika zvinhu zvakanaka chaizvo asi be vachitirawo isusu vanhuwo nokuti independence yainenge inoiteya yakapuruvha kuti yanga isiri yedu vanhu veruzhinji takangofarawo edu vabereki vedu vakangofarawo nevanasekuru vedu vavapo asi yanga isiri yavo hapana chavaisarisa nokuti zvakazobuda pachena kuti independence yakanga ichingoya vanhu vachoruma vaka vachidya iko zvino ruzhinji wevanhu vari kungotambura saka titaa independence yavapo ika isunungure vana vose venyika yezimbabwe itangosunungura vanhu vashomashoma chete nokuti hatina zvati taita toda kufarae hurumende yemubatanidzwa ndonasa kuti yanga yakakosha chaizvo panguva yatiafrica ii hapachadi zvokuti kwai ava ndokumba kwana maiguru avatokana maini vanozozhavo kwamaiguru vaguta papachingodangotiisa zvaribikwe ribugwe mundiro imwe tizive pachoita maonera pamwe pakaita zvekutiwo kwamaiguru kwamainivoshaiwa handioni pachibuda zvakanaka ini nyika yaita haingapumura haingavachiki haiindi mberi nekuti ndo zvinhu zvatiri kuramba zvatachingoramba kubva kare kubva 2002 taizviramba nebalot vamugabe vachitazana mizheve vachitasasingazvivi asi dzazobuda pachena vatairamba zvaizvia kuti nai vanhu vaivatsigira ndo mainformed forces azomuta pakuti haa vaigokuda toti vavakavapa mukana kana tambo refu iko zvino yasvika pakuguma tambo yavo saka tokumbira kungoti kana vachiita zvavari kuita zvese zvavangaita vakuru vehurumende vaiti vachiyeuka vanhu kuti simba riri kuvanhu kwete simba ririko harisi kwavari varege kumisiriza masimba avo nokuti jesu paya taavakanda vakagara dhongi kujerusarema rikawadzirikwa mazambia nemicheka vakadzi vachipururudza rikazodzokera rogarika ndorohwa rikaonati hachiri vachipuwa ruremekedzo anga achipuwa ruremekedzo kuti jesu
akaaaka
vamunangagapa todangoti vangoitawo vachingoyeukawo vanhu kuti shuwaka vanhu kufarira kuri kuita vanhu iko vanofangawo kucherekedza kuti korerei kana vakazoitawo havo zvimwewo asi techikubata kuti vachatisunungura pajoko rokuranda ratata tiri nokuti atatokura kuchembera tinaomboshandawo kutozvizazandawo munyika medu
aiwa maita basa
ndodangotenda nomukana iwoyu mugoma jonga tichitenda nemaspecial broadcast enyamunotipa makuseni kubva zvatanga chimurenga ichochi tinokutenda chaizvo ndimamwe makatogwa hondo yakagowa nacomrade nachoenga namauto tinokutendai chaizvo nokuti vayakamuchitizira zviri kuitika
Aiwa tinotenda zvikuru vamambo mane kuti yeukawo. Chris wanzwa va Donald Mamboma vatendawo Studio 7 anzi aiwa mune bandiko renyora makaita munhawidzi. Asi hatigonedi kuzvirova matundundu tinorova matundundu naivo vana vamambo mane vamwe. Ndofunga va Denmo vachiri parunhare.
Nomuzana moyo.
Chiri pano.
Yeah, mnumzana moyo, besa kuluma na panu kuti, those are ethics when we talk about such issues. I'm sure you'll understand that, you know, every profession has got its ethics, and my profession demands that when you are discussing such an issue, you know, at least you have to be sensitive because it's an issue, I mean, you should understand, I'm sure. So let's talk about, let's have your views without necessarily, you know, making those allegations or, I mean, statements, not really. I apologize for that.
I understand, Mr. Gandhi. Unfortunately, the sensitivity of the issues we're talking about, it is very difficult. Because when we talk about why people are happy right now that Mugabe has been pushed out of power, those are the reasons that you are saying we should not talk about that, the people are happy.
No,
but
no.
I will refrain from,
okay,
I will refrain from using those if you deem them unethical. But the truth still remains that that's the reason, number one reason, why people are happy that Mugabe has been pushed out.
Mm-hmm.
And the second point is, though, yes, Mugabe has been pushed out and the people are happy, unfortunately, the person reporting, replacing him is equally guilty of the same reasons that the people are happy that Mugabe is out for. He participated in those, when he was the state security minister, when those people, when those, I don't know how to say it anymore, but when it happened, when it happened, he was the state security minister. We know that in 2008, he was the one behind the rigging of the elections that resulted in the results taking a month to be announced. And during that period, we know that the elections were tampered with. He has always been with Mugabe from the beginning, from 1980 to today. For 37 years, he was his right-hand man. So really, to us, when we look at this deeper, yes, we're happy that Mugabe is gone, but replacing Mugabe 0.1 with Mugabe 0.2 really doesn't change anything for the people of Zimbabwe.
Mm.
And it will soon be clear that really, the more things change, the more they remain the same. We took one dictator out, but clearly the person that we are replacing him with was his right-hand man. What could have been the right thing if the army was serious, which we know it's not? It did this not for the people, but for its own self-aggrandizement, to put one of their own in power.
Mm.
If they were serious, they were not going to install Mnangagwa as the new president. I know our constitution says he should be the interim president once the president resigns, and we respect that. But what would have been the right thing if this was really for change, if this was really for the people? They would have started with announcing a date for the election for a new president to be elected by the people, for the people. Mm-hmm. And before they can get to that, they would need to make sure that the electoral reforms that have caused all our elections in the past to be illegitimate, not to be recognized by the international community, that the reforms be in place, that the international community be allowed to supervise those for credibility purposes.
Mm. Okay. Mr. Moyo, please just stay on the line. Tinem Terer, but before we go to the listener, we want to welcome Dr. Chipo Dendere to the program.
Dr. Dendere, welcome.
Hello.
Welcome to the show, just hold on there for a few seconds. We'll talk to Siloam Lalelu Kanyu, Koko Kanyu.
Yes, hello, Nani, Vantana.
Siyaphila, Koko Linjani.
Hi, siyaphila, lathi siyaphila, siyabonga, ukungena kuhlelo.
Yes, lathi sibongile.
Hi, silokuthaba, uthaba sibili ukuthi inyoka imamba isiphumile emlindini kodwa sekuselimamba encane konke konoko sikukhangele sibili hayi sithabile kodwa ke silombuzo umbuzo esilawo ukuthi umkhangenyoka inyoka basoza vela tintsha loba lilalela ukukhuluma kwenzayo sathesi hayi vele kuyadengisela kodwa akababhalise amabanga athi thina besikhangelela ukuthi kube ngumuntu obambanisa amabandla engazakhiphi bandawani engakho khonokano bekuvele kusenzile ingabe yena vele uhlacakhe kungazathi ibandla leli ngiyabonga basekeli bami elingilethe lapha khathesi ligcwele lapha ukuthi lingibone lami ngilibone so njalo hayi i-future siboni ngani kayikho asiboni ngani kayikho sibili so besicela sibili ukuthi anibana ngathi ngala okufunwa ngabantu babambane
hayi kuyizwakala kakhulu hayi sibongile kakhulu gogo
hayi lami ngiyabonga
okay
siyabonga ngokusinika uhlelo lolu luhle okunye okumangalisayo siyaluthanda silalela suku zonke
hawu hayi siyabonga kakhulu ngokusekela
hayi nathi siyabonga
hayi sibongile jonga that's a grandma Kanye and she's you know she's saying she's quite skeptic about the incoming president because when he made his address his first address
today
she wasn't impressed because she thinks that you know it will be the same old story.
Okay. Mm-hmm. Well, let's hear from Dr. Dendere.
Hello?
Yes, may you tell us your take on the events unfolding in Zimbabwe?
May I tell us a in the and I and you know, I was a little disappointed in his speech at Kwanamam Nangagwa. It is a deconstruction of speech, language, nakusiyana ni language yakangaishandiswa navamugabe namaimugabe yekubikitira vamwe vachipasi nemhanju vakataura zvekare kuti ivo vatenda mauto nezanupf asi havana kuwedzera kuti tiri kutendawo vamwe veopposition vakabatana nesu muzvakaitika nekuti maonero angu vanhu vakaita sana atsvangire vakabuda vachiti tibatsirane speech yavo yange isiri conciliatory zvinogona kudaro kuti pamwe munhu asinganyatsogona kupa maspeech kana kuti munhu avanyorera speech haana kunyora speech neutsamu asi it was not impressive ya yange isingaite kuti munhu uunzwe kunge ndipresident vakowo
Chris.
Yeah, it's quite interesting. We didn't ask Mr. Moyo wenu izwe njani i speech le?
Njengoba uchipo echo akula mehluko lapha bafowethu. Yebo, siyazi ukuthi abantu bajabulile ngokumgabe besehlale 37 years. Kodwa into abayikhohlwayo ukuthi uMnangagwa layo uhlale 37 years. And layo uMnangagwa ngokwakhe umuntu obevele ephakathi kwakho konke okwenza abantu bazonda umgabe. So angiboni ukuthi even nangendlela akhulume ngayo ayitshengisi ukuthi ngumuntu osetshintshile ofuna ukuthi alungise ama-mistake ayenzakala ana umgaba kodwa sibona engumuntu even maybe ozoba wese ukudlula umgaba ngoba it's almost like akanayo umhloso wokuthi ahlanganise abantu athi hayi asakheni ilizwe lethu sibambeni simumeni singabantu bani cha uvele nje uhle waphuma vele wahlwatshengisa ama-colors akhe ukuthi hhayi mina ngiyizani uvele and ngifakwe yi-army and i-army yakhuluma vele kudala ukuthi ongelama-liberation o-credentials vele akhohlwe ngokubusa la eZimbabwe so to me vele ayikho into ezolunga la abantu nje kumele baphakame siqhubeke sidemand ama-free and fair elections ngoba ama-elections are-free ale international community where the playing field has been leveled yiwona I mean look if singaba nama-elections are-free and fair awine umnangagwa ngoba abantu babona ngathi uzoba yilide ngcono. Fair enough, sizosebenzisana la. Kodwa ama-elections lawo alobuqili phakathi, ama-elections arobha abantu amavoti abo, asingeke sivumelane lawo. And le international community ayisozivumelane lawo. So i-legitimacy ye-government kamnangagwa is still the same and izofanana le government kamkhaya.
Maybe we can hear from Dr. Dendere. Is she still there?
Before we go to Dr. Dendere, we have a listener.
Okay.
A caller, Chuma. Chuma, kunja?
Yebo, kunja. Anyapila mpua Christian, kunja?
Anyapila, Chuma. Ungasipimbo, ufona ungapi?
Ufona mpikuwe.
Oh, sekuwele. Ungasipimbo na yako?
Mimbo na mili nani nje kutuwa iskwezi. Yabona linda wakamnangakwa mnangangitori kase ngoba for 37 years laeze kukafuni lika mkai hiyo li senza imkula mkuba emkulu kaku yene vegu anila eve kachi mungu mena ya ndo kukuro otie umta ninyoka inyoka yena kushitila inyoka inganda ezo kamula kanganda special meeting abu ushaka mbethu wasesindebeleni hayi mina ngimboni mina ukuthi ngingavotela yena hayi amboni nje vele singaphandle nje hayi ukuthi sithone nje abantu sedisikhathi sidabula ukudabula esidabula ukuthi umgabo uphomise kodwa lo ongenile kuyafana izamthi oudayele khona 2037 years umnakabo njalo nguye labo babili igalawo ma-elections. Mina ngizavuma uma bengenza i-free nje-elections awuyavota siyobuyavota kodwa siyabona ukuthi azaba-free nje maye ngaba-free nje kushita abantu ezimbabangithanda hhayi lapho asinankinga kodwa maye ngo-free nje hhayi mina amamboni ukuthi abantu ezimbabwe ngihluphe abahluphe ngayo sebengabe i-selizanu p f hhayi siyabe sihlanya emakhanda hhayi hhayi lapho hayi kuwaganda amboni ngohlupho elihlupheka ngalo ngaphandle kwezo isele sithi uzabangcono umntwana inyoka hayi nayi angibhilive ngakho yimbono yami nje hayi lapho yamvumi
la okay hayi kuyezwakala sibongile kakhulu Juma
hayi thank you love
that okay ube lo busuku obuhle jonga
I'm not sure whether Dr. Dendere is still on the show because she was rushing somewhere. Hello, Dr. Dendere? Dr. Dendere? I think she has left. Mr. Moyo? Mr. Moyo?
Yes, sir.
Yes, I wanted to ask this question to Dr. Dendere, but she is no longer there. I think she has left since she was rushing somewhere. But do you believe in a transitional government? Because there are many people calling for a transitional government. And that transitional government, I think it will set aside elections that are expected next year. What's your take on that?
I do not believe in a transitional government. To start off with, like we have said from the onset, we are replacing a ZANU person with a ZANU PF. The ZANU person. So if Mugabe had not resigned or if he had not been taken out by the army, were we going to have a transitional government? No. So in that aspect, nothing has changed. We need to understand that nothing has really changed from the perspective of who is in the government and who's ruling right now. It's still the same cast of characters. So what is the need for a GNU at this point or even a transitional government? What we are saying is we have an election to go to next year. Our focus should be making sure that that election is free and fair. That election is international community supervision. That election will allow every opposition party to have access to media. That us in the diaspora vote, 4 million of us who have been pushed out of the country are allowed to vote. That is what we want to see. We don't care about the transitional government. What is its purpose? We want an election to happen next year, but that election has to have those reforms in place. Why are the people of Zimbabwe who are outside being denied their birthright to elect a leader of their choice?
Thank you, Mr. Moyo. Please do stay on the line. We have a caller, Christina Mukoma Gogode Wariparunari. Hello, Wagogode. Wagogode, hello. Nare yao ndofunga ya dona. Tunoi mba utuwanu kwa nisa kuzoka zokari kwa chirongo wako kode Kristo nungu na hako kumbo tau.
Yevo, mnumza na moyo, nga si kangele, obo kusenza gala e Zimbabwe lapa, njongo buchilo wenuguti kukanya, umnumzana Mnangagwa ngani kakhulumi ukhuluma ulimo olufana lalolu oluwe lukhulunywa ngensuku ngokuhulumende odlulelo vele lokhu ngohulumende wethu but umongameli odlulelo manje ngokubona kwakho ubona ngani kuzasetshenzwa njani kakhulu ama reforms lawo elihlala likhuluma ngawo ubona ngani azaba khona yini
ama reforms eventually as we're going forward because the economy of Zimbabwe right now is underground. It's been the economy of Zimbabwe has failed dismally. Unemployment rate is still at 90%, and that is not going to change because Mnangagwa is there. The fact that there's been so much mismanagement, misgovernance of that country simply means that it's not sustainable to continue having the same people. Sanctions, they are not going to be lifted just because Mugabe is out of power. They are still going to be there because nothing has changed that would lead the international community to decide that now it's time to lift those sanctions. So there's not going to be any change that is going to happen.
Sorry, ndakubata emuromo wamoyo vagogode vaya vanenge vadzoka zvakare parunare regai tingonzwa kwavari tozodzoka zvinyi kune imi vamoyo vagogode makadi ndiri mupenyu pinda henyu muchirongwa
ndiri makorokoto nemakorokoto
daiwa tese
tinofara hedu ini chatonyanya kufarira hangu ndechekuti mukuru wabva pachigaro kwete zvokuti tinomuvinga zvokuti wozorora semunhu wakura poinda vamwe vanokwanisa kuadvhaiswa naye akagara iye achizorora semunhu unenge akarwirawo nyika asi chandisinawo kufara nacho ndicho kunyanya kufara nacho ndechekuti pavanga vachida kuita impeachment yavo izvi vadavidzawo maopposition party kuti huyai tibeterane kuti percentage yatinoda kuti tiite impeach mukuru isvike maopposition akainda vaka mutaura zvekuti vaite impeachment vari pakati peimpeachment basi ndopazoya mwati nekuti mukuru wati ndoregera hangu nechikonzero zvekuti handina kufoswa asi ndoda kuti ndaendirira mberi ndokubva vachikechereka impeachment yacho voregai impeachment iyai vakungonga zvokuti vachitsvaka munhu unopinda apa vochidzingazve ava vachitavavhunzire mamwe mapato kuti varume murume zvaati ngaachibuda isicho ngatichitobira kuma tichake munhu anopinda apo havachatauri izvozvo vakutonomedereta munhu wavo saka ini ndaandivazi kuti dei vanga vari vazvirizvirivifeya vaivhudzawo vanhu sezvo mapayunivhesiti vana vakaramba kunyora vachiti mukuru ngaambosiduruka vanhu vakaurayawo vakazara vachiti mukuru ngaambosiduruka mapato aya akazara achiti mukuru ngaambosiduruka vaichivhunza vanhu vochibetserana vabetserana vochiva voisa musoro pavo chetevera chinhu chekuti zvimbire mberi saka indaona sekuti vanhu vanodhonzera kwavari saka hazvichizvo
asi vagogode ndikubatei muromo ka bumbiro remutemo rinoti kana mutungamiri wenyika akanga abva pachigaro bato ranga riri masimba ndo rinopedza temu yasiyiwa nemutungamiri abva pachigaro ndo bumbiro remutemo saka ZANU PF ine kodzero yekuti inge ichisarudza munhu anoendesa mberi kusvika paitwa sarudzo gore rinouya
saka ivangu tiuya tikushidzire potei kana tarikudzira potei yaibva todya yaditega
aiwazve havagone kuti vachichinja bumbiro remutemo kana vakushandura bumbiro remutemo zvine zvako amen kana vakuisa transitional government kana unity government vanenge vakugadziridza bumbiro remutemo kuti ribvumidze izvozvo pari zvino mutemo uri kuti pakabva mutungamiri webato iroro kunoya mumwe anenge achiendesa mberi temu iyoyo kusvika ipera
orit tapanzwa kana pakadaro hapo ivo vaindai papapa kuti vachiratidza kuti vanga vasiri pamwe chete kuti timbirira nevanga varipo vazozorora ava ngavachimbotichinjiravo kuti isu sezvezvi tiri kunoko takangouyawo kunoko nemahadhichitesika nematongero aaita vako mujara nokukura ngavachichinja vachitivo tikovane kodzero dzokuvhota tisarudzewo munhu unoita zvasiita kuti kana mkanoto mana kato zoka teta ba development chizi mzira nika edi kina wadu loku zile mzira nika zimamo chizi kisa kini wangu asini mzira watakua kujika edi mzimbabu
aiwa pakanaka vama zozi tunowe wimba kutimashoko enyo haru kunzgui kwa anziva ne nzewe vano nzwa wazushandisa tinotenda shukuru Chris tina Dr. Wangu Mazodze vanove nyanze mnyazo shumatunge ruwe nyika vari mu New York Dr. Mazodze tino gamchira iba chirongwa
tinotenda magadi murie Zimbabwe
aiwa tino imba kutimurie Zimbabwe vapenyu varu kungo taritiro huku nzikuwa kubwaka mwuri pa maonero yenye nezulikuitika kumusha mgangu otiti dimu
nilofunga chudu chakanya kukosha neche kuti vamuna angapa kusumuka kwa wakuita wanofana kura ambaba chirangarira nukuziwa kwa kuti suwe mundi angariru mzavo kuti wanawe Zimbabwe wakabuda wachita ma demonstrations wachifamba wachimira ne army wachimira ne mawa veteran wanofana wakuziwa kuti hausi mchirechezo sigiro hovaina kukua na we Zimbabwe asi kubuda kwe vanu mucherechezo wekuti vanu ama chada ni zarobo wanga wasinga chada ni zarobo ati Mugabe gavasa viringi kakana kuzositora se kuti zaire wakuti vanu vaiva farira chaizo kubuda kwa kaita vanu chaka zimbabwe na kuti zirame zirimundanga rozago wazive kuti vanu wakabudira kuti vaisa na Mugabe pane kuti vaida munangako solution ye Zimbabwe ili kusarudzo ende vanhu zviri pachena kuti vanhu vano munhu vanenge vachida vane munhu vanenge vachitevera saka vamunanga kwanga vachiva nemweya wokugamuchira mamiko yezvinhu varikuda kuti mutungamirira kanaka nokuti ndaita kuti kana dai zvainzi dai ndipe kana advice kana mazano kuti vamunanga kwanga ndaita vamunanga kwanga tinida institutional governments moita hiro mochisiyana nezvekuita kukwikwidza izvi nekuti mukasiyana zvekukwidza muchabva maita muchaita gamba rinokuti akabvisa Mugabe akazodzorera nyika kuvanhu pari kuti vakwikwidza kuti vakakwikwidza zvechokwadi tarudzo ikange dziri pachena vachanyadziswa zvikavarwadza ndomuonera angu ende mautano zokudzoka zveopindira ndozvatinotyira nekuti mauta tichada kuramba tichivaona tichipinda munyika dzedu
aiwa maita basa Dr. Mazodze rambai muri parunhare taita mumwe muteereri mukoma Harry makadi
ipedu makadiwo
aiwa tiro wapenyu muri kufona muri kupi
tiri kuZambia
titaurirewe kuti nhau dzekusiya basa kwavamugabe dzakatambirwa sei uye tarisiro yekuti vamunangagwa ndo vangangozopinda panyanga
ya kusiya basa kwavamugabe vanhu vakafara asi kudira vamunangagwa vafanana nemunhu apindwa mubhora timu yakarohwa 9-0 kwasara 5 minutes kuti bhora ripere chinhu chikuru chavanofarira kuita pamaspeeches avo vanofarira kutombokumbira ruregerero kuvana veZimbabwe semunhu akaseenza zvikuru muhurumende yakanga ichijanyirira vanhu nezvimwe zvakawanda zvaiitika ivo varimo muhurumende saka chekutanga vanofarira kukumbira ruregerero maactions avo avachange vachiita ndovacharatidza kuti speeches dzavari kutaura vari kurevesa here zviri kubva pasi pemwoyo vatendeuka here kana kuti ingori shiri inenge ine muririro wayo wekudhara asi panguva diki iyoyo vane mukana wekuti varatidze vana veZimbabwe kana vaine rudo zveshuwa nemhuri yeZimbabwe nekuvaka nyika vanofarira kukumbira ruregerero pane zvaiitika muhurumende ivo varimo tinoziva kuti hurumende yakanga ichitonga kune vamwe vanhu vekuti vaiti vakada kupa pfungwa dzavo vaibva vaburitswa muhurumende vamwe vakasiya vega like ana Simba Makoni ana Dabemba vakasiya vaona kuti munhu wavari kushanda naye haabvume pfungwa dzevamwe vanhu saka ivo vane mukana iwoyo wekuexpressa kuti no zvakadai zvaiitika nechikonzero chekuti vakakumbira ruregerero kuvana veZimbabwe pane zvaiitika varimo vochiratidza manje kuti nyika ichive fair like munongoziva kuti vanhu vakawanda vakanga vari muZANU-PF kudhara vaizobvuma vabuda muhurumende kuti mapurisa anodira anorerekera kana ivo varohwawo vachida kuita marali kana kuti vatadziswa kuita zvavanenge vachida kuita vaizobvuma vabuda asi pavanenge varimo muhurumende vanenge vachiti aiwa hakuna zvakadaro maopozisheni tinokuzivai munotya sarudzo munodi isu tiri musangano rerunyararo saka pare zvino pavudiwa kuti vachiparidza mharidzi yekuti mhuri yeZimbabwe ibatane kana uri mutemo mapurisa obata mutemo semutemo vanhu vakarwa hapanzi vezana havarwe kana tine MDC havarwe ndavangotonga vasina dira ravakarerekera vobata nyaya senyaya voitawo kuti upfumi husimukire asi dambudziko hombe ratinaro muZimbabwe inhau yekuti ujanyiriri mutemo wanganga usiri levhu wanga vachitarisa kuti tiri kutonga ani kana tichitonga vajonga naBlessing tinenge tichitaiwa vajonga havadaro Blessing ndiyeanoita izvo saka izvozvo ndo zvinhu zviri kuda kunyanyogadziriswa asi mukana wacho uripo panguva diki iyoyi vakangorevesa vakaratidza nemaactions avo pakaita vanenge vaita mhirizhonga zvotengwa zviri levhu nyika inonaka nekuti chimwe chaikonzera kuti nyika isanake pamagariro evanhu inyaya yekuti vamwe vanhu vaitoziva kuti inini chero ndikaita sei handisungwi
ndingofona chete kuti tinotenda zvikuru mukoma Harry rikaitipe vamwe mukana tinotenda zvikuru
orit maita basa ndinotenda one kupinda muchirongwa
morara zvakanaka kuZambia uko tinototendawo kuti muri kutibata ikoko
aiwa tinotenda mongoramba muchitetenyura musina divira makarerekera kana ivo vacho vari kudawo kupinda pakutonga kana vachida kupinda pamhepo ngavapinde vapewo pfungwa dzavo kuvanhu vanhu tizivo zvavari kuronga neremangwana reZimbabwe mungopa vese kukana.
Thank you so much. Chris Mukoma Harry from Zambia is saying what Mr. Mnangagwa should do first is to apologize to Zimbabweans for what happened to Zimbabweans during the 37-year rule of former President Mr. Robert Mugabe, in whose government Mr. Mnangagwa served. So I think we earlier discussed that as a Studio 77 team, and this caller is buttressing that. Yes, you can go to our guest.
Yes, but before I go to Mr. Moyo, I'd like to read a tweet from Mr. Jonathan Moyo that you tweeted yesterday from we don't know from where, and it reads, "There'll never be anyone like R.G. Mugabe. I'm grateful for the opportunity to have saved my country under and with him. I'm proud that I stood with and by this iconic leader during the trying moments of the last days of his presidency. Democracy requires politics to lead the gun." What's your take on that tweet, Mr. Moyo?
Well, Jonathan was part of the faction in ZANU, the G40. So it's obvious he will always be anti-Mnangagwa. I mean, he tried, he's the one who actually caused Mnangagwa to be fired from the party. So I would say, in a nutshell, Jonathan is just singing for his supper. And it's okay. I mean, I guess people should be allowed to sing for their supper. But unfortunately, this supper is no longer there. We know the Mugabes are rich, so they've stolen enough, looted enough. Maybe they are going to wage a comeback from outside, who knows, with the money that they have. So Jonathan is probably going to be pivotal in that role. He's, I guess, free to speak as he wishes with regards to Mugabe. I mean, he was his minister of misinformation. The Goebbels of Zimbabwe, because he caused a lot of pain and suffering in the 37-year reign of Mugabe. And I believe what I would like to go back to is what this other gentleman was saying, that Mnangagwa needs to apologize to the people of Zimbabwe. I think that is very key. I think if he's going to be genuine and he wants the support of the people, I think it is key for him to say, you know what, I'm willing to start on a clean slate. Mistakes were made. Really, I had no control because Nkuru wangu is stubborn, wanted things his way, and I couldn't do anything. I think people will sympathize a little bit with that and say, okay, let's give the man a chance and see what he can deliver. But if he doesn't do that and continues with the status quo as if nothing really happened except that Nkuru was removed, then he's not going to get the support from the people.
because the people are going to see him as being not different from Mugabe in the first place.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Moyo. Before we go to Dr. Mazodze, I understand Dr. Dendere is back. Dr. Dendere, welcome back.
Yeah.
What's your take on this caller statement that the best thing for Mr. Mnangagwa to do is to apologize to Zimbabweans? And we just heard Mr. Moyo supporting that notion that Mr. Mnangagwa should apologize to Zimbabweans for what happened during the 37-year rule of Mr. Mugabe, in which government Mr. Mnangagwa saved.
Absolutely. I mean, this is something that I have been saying on Facebook and Twitter, actually early on last week, that what would be nice is for ZANU-PF to just pause, right? Don't ask people to go for more marches. Don't ask people to call their MPs to support impeachment. And I was saying, one of their spokespeople, because Nick Mangwana was very active online, and he was borderline insulting people already. Chinamasa was already insulting people. And I think, why don't they just apologize? Say, look, guys, we are sorry. Because what's happening is, it's not that ZANU-PF is leading people in asking for change. In fact, ZANU-PF is joining what people have already been saying for years, that the government needs to change. People have been saying this. People, Mr. Moyo knows more than I do about this, but that opposition activists have been beaten for saying this. Justina Mukoko was disappeared and brutalized for saying this. Itai Zamara is still disappeared for saying that Robert Mugabe must go. In fact, Itai Zamara's most iconic sign is one that he carries with the words, Robert Mugabe must go, and his family still doesn't know where he is. So we just needed the war veterans, but ZANU-PF, the political party itself, to say to people, look, we are really, really sorry. We're sorry. You don't qualify it. You don't do anything. You just say, I'm sorry. And that's what I expected from Emmerson Mnangagwa's speech today. I didn't expect the same mudslinging, calling G40 cabal. We've heard that. We've been hearing this.
Doctor,
story is bad.
Dr. Dendere, sorry to interrupt you. Let's go to one of our guests before we go to a caller. Maybe, Chris, we can hear from Dr. Mazodze. 30 seconds, Dr. Mazodze, your take on this statement that Mr. Mnangagwa should apologize.
Yeah, I think not just Mr. Mnangagwa is the person, but I believe that the incoming administration should take serious measures to address the material and middle issue of Kukura Wundi. I think the issue of just an apology is way too much on the surface. Why am I saying that? Because Mugabe himself said, Mugabe said it's a moment of madness, which doesn't make sense. The issue of Matabele, people must be allowed to rebury their loved ones. They should be allowed to have ceremonies, rituals, whatever they can.
I think your phone is dropping, Dr. Mazodze.
Can you hear me now?
Yeah, but it's dropping at some junctures.
I think you can hear me now?
Yes.
What I'm saying is,
30 seconds, because we have a caller who is waiting.
Tabelelen should have a definitive solution to their situation. They must be allowed to express themselves, to have their rituals, so that this issue is closed for good. Not to be led by the government, but themselves should say what should be done, their initiatives within the parameters of our law.
Mm-hmm.
Not for the government to dictate to them, to tell them we will solve it this way. Mnangagwa should just open up to that, admit, but it should be practical, not just a theoretical thing.
Thank you so much. Do stay on the line, Chris.
Yes, Lord Mlaleli Undlovu. Undlovu, say wamukela kuhle.
Oh, ngiyabonga bafowethu.
Yebo.
Ngiyela e-studio.
Yebo.
Ungaphi nje abantu eZimbabwe?
Ungaphi kwomhla?
Oh, in fact, Johannesburg.
Okay, ungasephimbona yakho.
Eh, nami ngiyabonga lokhu uNkulunkulu aphehlisele khona.
Mm.
Abantu eZimbabwe asibongeni uNkulunkulu akwenzile ngoba uNkulunkulu nguyena okhetha umhlaba.
Mm.
Umnangagwa wenza into embi, siyakwazi konke okwenzakalayo. Bafa abazali bethu ngendlela ezibuhlungu kakhulu impela, kodwa uNkulunkulu ekumisile bathi xa ungeke kuze kweqe. Thina asihlekezeleleni sibonge uNkulunkulu akwenzeko ekhiphi igama. sime sibekezele sibone ukuthi umntu angafa uzosiphathela sesiyamgxeka simsukele esikhathini sathi uNkulunkulu uzitshintshile izinto ezimbapho uthi uNkulunkulu kambe sengathi izoli ayithi izoli nje usonayo yinto embi esayenzayo emhlabeni asimnikele ithuba simbone ukuthi uzoyenza kanjani ngoba into yonke ishelwa uNkulunkulu emhlabeni abantu abalele phasi izinyembezi ababulawa umgazi labaphezulu ezulwini konke umhlaba wonke ubhekile umgabe umhlamukele into zonke emhlabeni akekho umuntu ade ulindele umhlaba wonke jikelele lamasotha eqala into leyo bakhona abaade bakhula ukuthi ngenzeka lokhu kodwa wabanjayo uNkulunkulu kwenzekile izinto yaleyindoda kakhulu impela kodwa-ke asiyibekezelele sinikeni ithuba layo sibone ukuthi izenza kanjani sithule nje sibone nje kancane sibongele uNkulunkulu hayi yabona
hayi lathi sibongele
kodwa okunye okufuze ewenzela akufuzanga ukuthi elandele ozuma lapho labo bhrics babo laba namazwe la asechina ama-eastern countries lawa angelayincedo e-Africa amazwe etshonalanga yiwena vele angcono emhlabeni kufanele ukuthi eqinise kuwena uze amakhampani ezovuleka ezimbabwe lapha nayo indawo yomhlaba kufanele eyilungise eyihlele ngendlela hatshi ukuthi amapulazi uzokungena sokugana izihlala sokuhlela wonke umuntu eni uhlele ngendlela njengoba unkomo ekuqaliseni wayebaye ngakhona ungahamba ngendlela enhle mina ngibona uzosebenzi napha ngendlela enhle ngoba naye kuyathiwa i-competition yokuthi edlule ebukwe ezakhele igama phezu kwalokhu umgale ubuthi owabenza so i-competition lapha nayo indlela amasota ayenze ngakhona ngibona ukuthi uzowahlonipha uzoyesaba hayi ngiyabona
hayi lathi sibongile ube lobusuku obuhle
hayi imvoyi kakhulu
Maybe tombozwa kuna vamoyo vamoyo masoko yenyu amungasiyira vana Zimbabwe nguva dzamhanya
yeah inini ndinongoti kuvanhu vekuZimbabwe never give up we have been in the fight tichiri muhondo for 19 years say MDC we have been with the people takamira nevanhu pavaishungurudzwa nezvanu PF nanhasi tichiri kungorwa hondo iyoyo hapana chachinja muhurumende because zvanu PF ndiyo ichiri kutonga Mnangagwa haana kusiyana navamugave chinhuwani vaiita zvinhu izvi vari vese saka isusu ngatirwirei mafree and fair elections ngatirambei takashinga tichidhimanda kuti international community ngaibvumidzwe kuuya kuzosupervisa maelections ngatirambe takashinga kuti vanhu vari kunze mudiaspora vapuhwe pemishini yekuti vavhote ngatirambei takashinga kuti maelection anouya gore rinouya iri ngaite free and fair kuitira kuti tiwane mutungamiri anodiwa nevanhu
thank you so much Mr. Moyo
yeah hai sibongile kakhulu mnumzana Moyo ube lobusuku obuhle
ngiyabonga lamba futhi
okay yeah Chipo Dr. Chipo Dendere you have a few seconds to just give us your last word
I would say that Zimbabweans, the same, don't give up. We will be more engaged in our various capacities as academics, as civil society, and as regular citizens.
Okay, thank you so much.
And Dr. Masoud, your last word.
Ndinototenda vana vezimbabwe kuti regai titarisire zvakanaka kuhurumende inotiona ichida kuti vamunaka bwacho basibata kubata rezambo
rezimbabwe hallo hallo Chris maybe Mr. Moyo time is up
yes we would like to take this opportunity to thank our guests we had Thomas Mafumo briefly and we also had Dr. Chipo Dendere a political analyst in Boston here in the United States and we also had Dr. Wangu Mazodze a political analyst in New York we also had the MDCT chairman in the U.S. Province here. That's the North American province. And that's it for tonight. My name is Chris Gande, thanking all the listeners who managed to get through and those who didn't. See you next time.
Ini dini jonga kandemiri nchitemu gare pejwa nezirongwa tutuze Studio 7.